manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo, gunyana 25, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokundikana kuenda kuCuba nekuda kwedutu mpengo asi vachienderera mberi nemisangano kumicheto wemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuNew York. Asi vanopikisa vange vachiratidzira vachiti vamunangagwa vari kutonga nedemo kuZimbabwe. Zimbabwe yotumira numwe natu kuLimpopo Province, South Africa kwakapondwa zvarwa reZimbabwe zvitatu zvichipomerwa mhosva dzekuba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze kunonzi kwapa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakundikane kuenda kuCuba. Cuba inonzi yatarisana nedambudziko redutu mpengo remvura nemafashamu kana kuti tropical storm Ian iro rinonzi rinogona kukura kuita hurricane. Hatina kukwanisa kubata mutauriro vaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti vachaenda here kana dutu mpengo iri rapera. Izvapa kuti mutungamiri wenyika nechikwata chake chemagurukota anoti gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shama, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutori Ncube uye gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vaenderere mberi nemisangano nevamwe vemabhizimisi nevatungamiri venyika. Ngatinzwei kubva kuna amai Nzenza nezvavari kuita.
Ndiwo ndiri kuno ndakauya sa minister weindustry and commerce. Basa rangu randakapuwa na president Dr. E.D. Mnangagwa ndire kuti ndimutse industry pamwe chete ndichiita yatinoti muchirungu value addition. Zvavari kureva iwo president pa value addition vari kuti onai tiri kurima cotton muno muZimbabwe kana tari madonje redu tiri kumba taburitsa kunze kwenyika 70% kureva kuti donje akawanda zvikuru tongoreendesa kune dzimwe nyika ikoko ndoko vanorigadzira voita machira voita hembe kana matauro isitongosara ne 30% chete kana vachinge vanogadzira zvavanogadzira kune dzimwe nyika vozotitengesera rave jira zvino rinenge rave kudhura. Saka president vari kuti muno munyika minda tinayo mvura zuva ivhu asi tiri kuburitsa kotoni yedu yakadaro. Saka kunoku kwatiri kuno kuAmerica tiri kusangana nemainvestors vachitsanangurirwa kuti Zimbabwe inyika yakanaka sei. Saka chatiri kuda tiri kudawo technology kana kuti mazimeshini anogadzira zvinhu nekukurumidza kuti mafactory edu amuke. Ndo yatinotiwo biotechnology pamwe chete nescience. Vanga vachitaura futi kuti zvinhu zvizhinji zvinowanika muno muZimbabwe asi tinenge tichida ruzivo rwevamwe vekunze kwenyika kuti vauye kuno vagadzire mishonga kumapharmaceuticals uko. Vauye zvine energy pamwe ndiye soya pamwe ndiye solar Voya zveku agriculture vachirima nemazi mishini mahombe anokurumidza kuti chikafu chedu tiwande.
Mashoko egurukota rezvema industry Dr. Sikai Nzenza vari kuNew York. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa nhasi vasanganawo nevatsigiri vebato ravo rezanu PF vari muAmerica neCanada. Asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vange vachiratidzira kumucheto kwemusangano uyu vachiti vaMnangagwa vari kutonga nedemo. Mukuziya nezvekumwe kuratidzirwa kwakaitika nezuro nevebato rinopikisa Residents Coalition for Change, tabata mutedzeri wemurongi wemabasa mubato iri vaDavid Siampondo.
Kuratidzira kwatakaita isusu tinoti kwakabudirira nokuti takawana namba yevanhu vakawanda tingati ndiwa yatanga takatarisira, uye pane namba yatanga takatarisira tingati tanga takatiwedzerei zvishomanana. Isusu donzvo redu rokuratidzira ranga riri kuti nyika yose iziviswe kuti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka maringe nezvematongerwo enyika. Tine vanhu vakawanda zvikuru sei vari mumatirongo nenyaya dzematongerwo enyika, vanhu vakaita saHonorable Job Scaler, Honorable Godfrey Stole nevamwe 16 vekunyatsime. Ndo zvataida kuti tizivise nyika izvozvozvo kuti kuZimbabwe kwaberekera ingwe kana uine muono wakasiyana nebato riri kutonga. And takawana mukana uye kune vanotora nhau penyika dzakasiyana siyana kusanganisira BBC, kusanganisira VOA, vese vava vakashambadza mashoko edu atanga tinawo. Endo saka tiri kuti kuratidzira kwedu kwakabudirira.
Tiri kunzwawo kuti mune urongwa hwekuendesa tsamba dzenyunyuto kumasangano akasiyana siyana. Mungatiudza nezveurongwa uyu zviri kufamba sei?
Hongu tine urongwa hwekuti tinge tichishanyira masangano akasiyana siyana anorwira kodzero dzevanhu. Tine urongwa hwekufamba tichitura magwaro iwayo enyunyuto kumaembassies akasiyana siyana. Tichibva kuno kuNew York tine matsamba tichanyora zvakare kuma representatives kana kuti vanotimiririra kumastates akasiyana siyana. Saka chitsvambe chatakapa umwe neumwe wedu angari kunoratidzira uku, uye vamwe vasina kukundika vakakundikana kuuya kuti taakuchinyora matsamba tichichizivisa takamabatanidza nepetition iyoyi kuti munhu wese ane chekuita nezvekutungamira mudunhu maanogara anga achiziva kuti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka, kuri kumbunyikidzwa kodzero dzevanhu, vanhu vari kuiswa matirongo nenyaya dzematongerwo enyika.
Asika takaona vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vachingotaura nyaya yekuti zvirango zvibviswe pasina kutaurwa nyaya dzekodzero dzevanhu. Hamungati makakundikana here ipapapa kuti mutaurewo navo kuti vataure nenyaya dzekodzero dzevanhu idzi?
Hatina kukundika. Mukaona uye mukanzwa mutauriro waunenge uchiita vatungamiri vedzimwe nyika idzodzi, vanenge vachiti tiri kutaura zvisungo kana kuti zvesadhaki kana kuti zvisungo zveapart. Nyika dzimwe nedzimwe nekumira kwadzo muchaona kuti dzine kufunga kwadzo, kwokuti mukavabvunza imini kuti chii chiri kusakisa kuti kuZimbabwe kunge kusina kumira zvakanaka, vanokuudzai tsanangudzo dzinei nekutsanangura kuri kuita Zimbabwe kana kuti kutsanangura kuri kuitwa SADC kana ingava AU.
Mutetseri wemurongi wemabasa mubato rinopikisa Residents Coalition for Change vaDavid Siampondo vachitaura vari parunare kuNew York. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ranyora padandemutande raro reTwitter nhasi kuti ratumira vanhu kubva kumuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa kunoongorora nyaya yekuurayiwa kwezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kuMakado mudunhu reLimpopo musi wa17 mwedzi uno. Zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvakapiswa zvichipomerwa mhosva yekuba masolar panels nezvimwe nezvizvarwa zveSouth Africa. chikwata chekumuzinda weZimbabwe chati chiri kusanganawo nemadzishe uye makanzura emunzvimbo iyi uye vanorwira kodzero dzevanhu neve Red Cross vari kushanda nezvaro zveZimbabwe zviri munzvimbo iyi. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network Hilton, the People's General Chiangwa.
Maonero angu nemafungiro angu ndinofunga kuti hurumende yeSouth Africa aina zvakanyanya zvairi kuita kuchengetedza zvizvarwa zvekuZimbabwe nezvekudzimwe nyika zvinogara munyika muno yeSouth Africa. Handifunge kuti pane zvizhinji zvatingatarisira kubva kuhurumende yeZimbabwe kana takatarisana nezvizvarwa zvayo zvinogara muno muSouth Africa. Kunze kwekutoti hurumende yekuZimbabwe inofanira kugadzirisa zvinhu zveupfumi munyika kuti vanhu vasarambe vachidarika mabhodha kuenda kune South Africa uko kwavanozosangana nenjodzi dzakafanana neidzodzi. Azvo zvekare mukupindura kudaro tinoona kuti kana takatesa zvikonzero zvakaita kuti hama dzedu idzi dzakaurayiwa kuLimpopo dziurayiwe nenzira iyoyo, tine vanhu vekumusha kwedu isu vari muno munyika vari kuita mabasa asina kunaka eumbavha eutsotsi. And izvi zvinhu zviri kuitika zvokurayiwa kwevanhu nenzira iyoyi hazvisi zvinhu zvingati zvatingati zvinoitika kuvanhu vekunedzimwe nyika bedzi. Kana vavo vanhu vemuno munyika vanowanzourayiwa nenzira dzakadaro kana vari vanhu vanenge vanetsa munharaunda, ndingati isusu maSouth Africa yedzi munzvimbo dzatinorarama havasisina chivimbo chizhinji kana kuti chikuru nemapurisa nematarezimosva.
Nenyayawo yekuti magwaro ezvizvarwa zveZimbabwe anenge akuda kusvika kwamvura yacheka makumbo pakati pegore rinouya hazvisi kukonzerawo here izvozvo kusagadzikana?
Izvozvi zvekuperwa kwemagoro evanhu zviri kukonzera kuti vanhu vachipanika zvizhinji, vanhu vasisina kugadzikana zvakanyanya. And kana zvakadai zvichiitika izvozvizvi zvinobva zvazonyanya kubuda zvichiratidza sekunge ugari hwevanhu hauchisipo zvachose munyika yeSouth Africa. Uye kana mapepa sekuperwa kwaitwa kwavanhu nemapepa avo hazvizope kugadzikana kwakanaka kwevanhu munyika.
Saka semaonero enyu muri kukurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa dambudziko iri rekuti kunyange South Africa iri kuti vanhu ngavadzokere kumusha vakawanda havana kugadzirira kudzokera kuZimbabwe kwacho vachiti kwakaberekera ingwe?
Chatinokurudzira isusu ndechekuti hurumende yeSouth Africa hatisi kuimanikidza kuti dai yapa vanhu vemunyika medu pekuteukaro munyika mavo, asi tinoti isusu nguva yavakapa vanhu vaive vaine magwaro avakambovapa ipfupi. Saka chikumbiro chedu changa chiri kuti hurumende yeSouth Africa ngaipe avo vanhu vanga vari pamazetp mukana wekuti vagone kugadzirira kuzvodzokera kumusha kwavo nemakore angaita matatu kana mana, nekuti haugone kupa vanhu vanga vagara nguva yakaita semakore gumi kana gumi nemaviri wavapa mwedzi gumi nemiviri kuti vachibuda munyika menyu. Asi saizvozvowo tiri kukurudzirawo hurumende yekuZimbabwe kuti chikonzero chaita kuti vana nezvizvarwa zveZimbabwe vapoti vachitiza kunotsvaka upoteri kana ugari mune dzimwe nyika ndezvekuti hurumende yedu yakanganisa zveupfumi munyika. Hurumende yedu iri kutungamirwa nevanhu vasina hanya nevanhu vanogara munyika mavo. Saka tinokurudzirwa kuti dai hurumende yedu yeZimbabwe yagona kuita zvinhu zvinoita kuti upfumi huvandudzwe.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network vaShelton, the People's General Chiangwa, vachitaura vari parunhare kuPort Elizabeth muSouth Africa. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro rakaburitswa nebazi rinoona nezvevapoteri muUnited Nations reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR rinoti vapoteri vekuUkraine vakawanda vari munyika dzekuEurope vari kuda kupiwa mukana wekuti vashande, asi vanoda rubatsiro kuti vakwanise kuwana mabasa. vakawanda vapoteri ava vanonzi vanoti vanoda havo kudzokera kunyika yavo kana zvinhu zvagadzikana. UNHCR inotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezuru mazana mana kana kuti 7.4 million vari muupoteri kune dzimwe nyika vachitiza hondo kuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vatungamiri venyika dzakawanda dzepasi rino vari kutarisirwa kuenda kuJapan nemusi wechipiri kurufu rwevaive mutungamiri wehurumende yenyika iyi Shinzo Abe. VaAbe vanova mutungamiri wehurumende akatungamira nyika iyi kwemakore akawanda vakaurayiwa muna Chikunguru. Asi utungamiri hwavo hunotambirwa zvakasiyana munyika iyi. Vamwe vanoti vakabatsira kusimbaradza mauto eJapan sezvo nyika iyi yange isina kugadzikana nekuda kweChina neJapan. Tinodzokorera kwekuda kweChina neNorth Korea. Vamwe vanotiwo zvavakaenda zvavakaedza kuita kugadzirisa upfumi hazvina kunyatsobuda zvakanaka uye vakapotsa padiki diki vaita kuti nyika iyi ipinde muhondo. Vanhu vakawanda vanoti havadi kuti vachemwe pachishandiswa mari dzehurumende sezvinoitwa kana pafa mambo kana kuti emperor kana wemhuri yake. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Muhurukuro yanhasi tine hurukuro nava Boris Muguti vanova munyori anoona nezvemutemo musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union nezvechirongwa chavari kuita chekukurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
Takafarira chirongwa chekukurudzira mastudents emauniversities nemacolleges kuti vaende kunonyoresa kuvhota nekuti takaona kuti vazhinji vacho havana kuvhota mutsarudzo dzakapfuura dza2018 nekuda kwekuti vanga vasati vasvitsa makore acho ekuti vavhote. Nekudaro pari zvino vari atinoti mavigil voters tiri kuchirungu. Saka tiri kuvakurudzira kuti varegiste kuvhota tichivapa yatinoti voter education. Pamusoro pazvo tiri kuvapa zvekare transport yekubva pachikoro pavo tichivaendesa pamazeko offices ari pedyo navo vonyoreswa kuvhota. Tiroramba tichiita izvi mazuva ose kusvikira taona kuti vadzidzi vese mastudents ese aregista kuvhota. Nekuti tiri kunzwisisa kuti mutsarudzo dziri kuyai mastudents mavhoti avo achange achinobatira zvakanyanyisisa nekuti tiri panguva yakaoma sezvazviri kuonekwa mamiriro akaita zvinhu munyika zvinhu zvadhura masvinza haasi kubhadharika tine vamwe mastudents edu atofira zvidzidzo panzira. Nekudaro tiri 2023 mastudents ari kufanira kusimuka otaura nevhi rimwe chete asi izvi zvinokwanisika chete kana vakanyorisa kuvhota.
Saka chirongwa ichi chiri kufamba sei? Muri kutenderera makoleji nemayunivhesiti here kana kuti zviri kufamba sei?
Tiri kutenderera mumakolejes pari zvino. Takatanga neyunivhesiti yeZimbabwe ipapo zuva nezuva pakati pemawiki dzamande kusvika Friday tinokwanisa kunge tichizadza kombi tichienda nemastudents pamazeko offices mutawni pacc house achinoregista kuvhota. Takaenda zvekare kubhindura paezekedit university tikanoita zvimwe chetezvo. Tikaenda zvekare kuchimhei university tikutenderera muzvikoro zvinhu zvepamusoro. Hakuna chikoro chiri kuzosara, tichasvika muzvikoro zvese kusvika taona kuti mastudents ese aregista kuvhota.
Muri kuda kuti vangani vange vachinyoresa uye masvika papi pari zvino?
Tageti yatiri kushanda nayo izvozvi tida kuti nekuti tichitarisa mustatistics tichitarisa kune vanoita nezvestatistics vanotaura iwo kuti mastudents ari muno muZimbabwe anonosvika iwo 500,000 tichitarisa iyi inenge iri half yemillion. Nekudaro aya mavhota akawanda chaizvo ekuti mastudents ese ndopane chido chedu tinoda kuti mastudents ese ange achinoregista kuvhota kuitira kuti zvido zvedu zvevadzidzi zviteedzerwe. Nekuti yatirifamba nayo izvozvi izvi sekuti vadzidzi vavhotere remangwana rakajeka kuti vadzidzi varege kusiya vanhu vakuru kana kuti vabereki vedu vachitidzisa idzira remangwana redu. Tiri ngatisimukei semastudents tizvidzisa idzire remangwana ratinoda. So nekudaro tiri kuti half a million vote kakani kange nchime vishita isu nchime nchime nchitaka zimirila jini zimende zakati kweshera zimenda mbe zibe zebi zimende zime tebele chime nchime vetera chime chime
chii chiru konzira kuti vasa itishido kwa doko chekwinda kuno nyore sabari veika shao pasina vamwe vanenge wachiwa kuruzir
munoona nyaya iri kuitika iri kukonzeresa yatinoti pachirungu voter apathy kumastudenti inyaya yekuti havasisina kutenda musarudzo dzemuzimbabwe kazhinji ikataura navo mukutaura kwatiri tatichisangana navo vamwe vatinge tichikurudzira unomunzwa achikuti maelections haachashandi muzimbabwe sarudzo dzinouya dzongodirirwa ibozvedu hazimboteedzerwi neelections nekudaro tiri kutenderera tichiwaudza kuti aiwa bedu zvido zvedu zvinonotedzerwa uye isu semastudents hatina kodzero chete yekungozvota tine kodzero yekunge tichitopinda muchirongwa icho maelections tichiitawo maelection observers tichiitawo mapolling officers nekudaro tichange tichicontributa tichange tichiona zvakare kuti sarudzo dzaitwa zvakajeka uye hadzina kunge dzichinodiridzirwa sezviri kutaurwa nevadzidzi vakawanda zvinovi zviri kuita kuti vadzidzi vasaregistetivota asi pari zvinhu tachinja mwando tachinja mwero tauya tichiti mastudent iyi iprocesi yedu ngatiregei kugarira maoko tichiti kuvhota hakushandi kuvhota kunosevenza kuvhota kunoshanda
kunyoresa kuvhota imwe nyaya kuzoenda kunovhota rimwe dambudziko zvakare munozoona sei kuti vatakurudzira kunyoresa ava vaenda kunovhota kwacho pane humwe urongwa here hwamuchaita
mukuona kwatinozviita munguva yakadai yekunge vanhu vachikurudzira nakunyoresa kuvhota ndiyo nguva yakatikoshera nekuti kana sarudzo dzasvika panenge pavharwa vhota registration vazhinji vanozotosara vonzwa chidokwa doka chekuda kuvhota asi nenyaya yekuti vanenge vasina kunyoresa kuvhota havazokwanisi kuvhota saka apapa tinotenda nekuvimba kuti ndipo pakatikoshera zvakaitisisa kuti itange vanyoresa kuvhota vanenge vatinyoresa kuvhota ndinovimba kuti vacharinovhota
Munyori anoona nezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union vaBoris Muguti vari parunare muHarare.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa
Iko zvino tochienda kuchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum. Nhasi ndaita hurukuro naReverend Levi Kadenge veAnglican Church sezvo tanonoka wande anosimboita chirongwa ichi akafamba nebasa.
Reverend Kadenge, nhasi tida kuti titaure nenyaya yerufu nekurwara. Vamwe vanhu havanyatsozvinzwisise kuti ko kana Mwari achiti anoda vanhu sei tichizowirwa nedambudziko rerufu totanga nerufu.
Bhaibheri rinoti mitauri yayo kuti kana kutisira pachena kuti rufu murayiro wamwari saka hapana kumwe kwatingaende kunze kwekuenda nenzira yerufu. Rufu rwakagara rwuripo iye mwana wamwari Yesu Kristu akangofawo rufu zvikuru rufu rwanga richirwadza kwasi asi akangofa. Vanhu vashomi vatinonzwa kuti vakangoenda kudenga pasina rufu asi tinongoona rwuiyufu nekuti kuenda kwavo hatingazive zvakaitika pamberi ipapo saka rufu murayiro wamwari.
Saka kana muchiti murayiro muri kuti kudii apa munganyatsotsanangura?
Kutonga kwamwari ndo zvaakagadzirira kuti mushure mekunge asika vanhu changosara kuti rufu rwepo nekuti rufuka kuna mwari haruishamisi nekuti it's all the same pane patinoti ishe kana tichirarama tinoraramira ishe kana tichifa tinofira ishe saka miskimu yamwari rufu is just another aspect of entering into eternity mulife yeupenyu husingapedi saka hapana chinonyanya kushamisira panyaya yerufu nekuti rufu bandiko roupenyu upenyu futiwo unotozotenda mune umwe upenyu
tomboendawo panyaya yekurwara apa vamwe vanoti hongu rufu murayiro kwokurwara munhu anenge achitambudzirwei
ndoo nzira yacho mukaona kunyange pakuzvarwa kwemwana anouya nenzira idzodzo dzekuti mai vanotambudzika zvikuru asi mushure nekunge angozvarwa chete vatokanganwa nekutambudzika kwavanga vachiita kuya uku kushopi kwavanga vachiita kuya vechinonzi ndo marongero ake ndo maitiro ake kuti tifambe muuendo hwakadaro nekuti hapana zvimwe nzira yatingaende naye kwaari kunze kwerufu saka tinofanirwa kunge tichihwara nokuti kurwara uku aidha tinenge tiri zera vasinotarisira kuti ngarifanirwe kufaita asi munhu ongova nechirwere chinogona kumutora ongofa asita asvika makore ake mazuva ano tinoona vanhu vari kusvika 100 asi vashoma zvavo vanosvika 100 vanongomira ma90 imomo munhu waenda saka kuti azoenda munhu unofanirwa kutorwara saka kurwara kwacho dzimwe nguva unorwara dzimwe nguva haurwari zvako asi kurwara kwacho kunenge kuchiratidza kuti muviri wako waakusakara zvino kana waakusakara mwari oti izvi zvanyanya izvi chegai ndizorodze mwana wangu
ko vanoti kamunhu akarwara kana kuti afa voti zvaitwa newakaipa kana kuti nasatani zvinenge zvichifamba sei yako
mafungiro evanhu nemaonero evanhu nokuti mukurarama kwedu tinongofunga kuti hatifi asi tichiziva zviri kuti tinofa kana tafa totsvaga scapegoat scapegoat kuti ndiyani atiuraya tinogona kutoiwana hatiishayi nenge tikatsvaga hazvina basa kuti maculture api ikoko kuamerica culture yedu ikoko vanoita inonzi postmortem kuno kuti nepostmortem yedu nekuendawo kune vatinobvunzira vachitiudza ikoko mune postmortem yenyu munovheneka kuona kuti munhu afa sei zvese zvichingonongedzera pachinhu chimwe chete chekuti tinotarisira kuti pano munhu aita zvaaita kana chiri chirwere toti aurayiwa nechirwere chakati kana iri kenza toti ikenza kana iri musoro kana kuti mudumbu tongonongedzerawo ipapo asi kune dzimwe culture tinoti muvengi aita basa rake ashanda akwanisa kuti apfuudze munhu saka ndo mafungiro edu nemararamiro edu muupenyu hwedu kusvikira nguva tasarara tosi
aiwa tinokutendai zvikuru Reverend Kadenge nekupinda muchirongwa chedu tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu nhasi mucastle Premier Soccer League Dynamos yarwa 1-0 nengezi Platinum Stars izvo zvapa kuti vatsigiri vechikwata ichi varatidzire zvakasimba vachitimurayiridzi wavo Tondirai Ndiraya anofanira kuti adzingwe basa mune mumwe mutambo Bulawayo Chiefs yarwa Manika Diamonds 1-0 aiwa hama wadiwa sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutungamiri wenyika vaemarson nangagwa vokundikana kuenda kucuba nekuda kwedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura asi vachienderera mberi nemisangano yavo kumucheto wemusangano weunited nations general assembly asi vanopikisa vanga vachiratidzira vachiti vamunangagwa vari kutonga nedemo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 25 kumpandula 2022 ngukhipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Umnanga kuzwile into yokuqala obele sibeyazi ukuthi khona ungayizwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalokho usube kwazi ukuthi khona sebezwi
abakubanda le Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York izolo bathi ukhanya ngani uzwile izigalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uma betshengisela bengaphandle kwamazwe badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani asikho ukukhalela ama-sanctions na
bayakusola lokhu abakubandla le-ZANU PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa kumbe zizagalala umsebenzi. Salethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ukuthi uzwile izikhalazo zabo. Kodwa bakusola kakhulu lokhu abakubandla le-ZANU PF. Bekuxokozela izolo eNew York kwelemelika ngesikhathi amalunga ebandla le-CCC etshengisela esola okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe eZimbabwe. Bathi wephula ilungelo loluntu njalo ubopha abaphikisayo mahlayana. Bakhala langokuthi ukhetho kumele lwenziwe ngemfanelo eZimbabwe ngomnyaka ozayo. Abakunhlanganiso ye-December 12 movement labo batshengisele bechudoza okwenziwa ngabe CCC. Unumzana Ntambulayi Gwegwerere kwebandla le-CCC uthi
umnanga kuzwile into yokuqala obele sibeyazi ukuthi khona ungayizwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalokho usube kwazi ukuthi khona sebezwile sebebonile sebezama ukuthi bajike bona ilokuzeni i-narrative yabo indaba ngokutsho kwabo siphumelele.
Ugwegwerere uphinde wathi
indaba ebesingayo kakhulu ibe indaba yokhetho besingatsheli yena besizama ukuthi sitshele umhlaba wonke sazise umhlaba wonke ngendaba yokhetho ukuthi khona sifuna ukhetho olunjani eZimbabwe sifuna ukhetho olusegcekeni ukhetho oluqondileyo ukhetho olungaseze luyenza ukuthi khona nxa luphela laphana sovuka indaba ezidlala zivuka zokuthi khona hayi wena wehlulekile yini indaba yokuqala ebesingayo naleyo and besingatsheli yena ngoba yena simhlala simtshela uMnangagwa uyakwazi ukuthi vele sikhuluma ngani besifuna ukuthi ilizwe lonke umhlaba wonke wazi ukuthi khona singayiphi indaba kwendabeni zokhetho. Okwesibili besinendaba yelukhuzeni yokuhlukuluzwa lokubotshwa kwabantu eZimbabwe khona manje sikhuluma uJob Skhala usentolongweni usithole usentolongweni abanye abangu-15 basentolongweni enyathini bonke abantu abaselokhuzeni abaseZimbabwe abasezikhundleni zokuba yinkokheli ze-CCC akula ongelacala okumele ayebuyela ngalo emadaleni. So yizinto ezizama ukuthi umhlaba wonke wazi ukuthi khona hayi kule ndaba la kule nkinga eZimbabwe indaba zokuhlukuluzwa lokunindezelwa kwabantu.
Umnumzana Nhlanhla Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uyakusekela lokhu.
Abantu abatshengiselayo baqondile kakhulu ngoba kube lethemba elikhulu kakhulu uMnangagwa alibumbileyo eZimbabwe ngesikhathi ethatha kumgaba ukuthi ufuna ukwenza izinto ngendlela bekungeke kube lama demonstration wala ngabe wenze ngendlela ababethethe ngabe abantu bamncedisa sebesuka lapha abantu usephendulile useyena. So ke abantu balala ilungelo njengoba kuvinjwa eZimbabwe abantu batshengisele ba right ke batshengisele bese emazweni khona ngale bahambise i-message yokuthi izinto kazenziwe ngendlela eqondileyo. So ke sibona kuyinto eqondileyo ukuthi bamkhuthaze ukuthi
yenze izithembiso ngendlela athembisa ngayo.
Kodwa abakubandla leZANU PF bakusola lokhu besithi akulunganga ngoba bathengisela ukuba bachothoza eZimbabwe okungela ngqondo. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo.
Bathengisela sikhuluma kanje. Abalelwa muntu ukuthi bakwenze konke khonokho. Kodwa umbuzo osukhona ngokuthi uma bethengisela bengaphandle kwamazwe, badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani. Azikho ukukhalela ama-sanctions na. Ukuthi ubukhokheli bethu obukhona thesi kubonakale nje ubukhokheli obungaqondanga. Ayisikho kudinga ukuthi kube lokulezidezo zenotho yini ekukhokheli bethu. Okuyinto ezabulala ilizwe, okuyinto ezaphambanisa even abantwana esibakhandileyo ukuthi baphile kahle. Ezinye izinto yebo yes, ngazenza. Ambona ukuthi uma bethe bacela bona bana batshengisela bekhona apha kwelakithi eZimbabwe, bangayaliswa uma bethe balandela imithetho ekhona. Eyinto ofanele lapha sinanzelele ikuthi iZANU PF ayisile bopha abantu.
Unkosikazi Sekayinzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafekthali uthi umnankagwa wenza imihlangano eminingi labosomabhizimusi eMelika ukwenzela ukuba beyetshala imali yabo eZimbabwe. Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF uthi
iZimbabwe is open for business. Isincedisile kakhulu ngoba kube lotshintsho investment elebilethwa ngabantu abavela ngaphandle especially emfuyweni wamaChina. Even lagu Western Bloc lagu labo Russia wonke ama countries nalawa amaningi ale abuyile sibili azozama ukuthi a invest eZimbabwe ngelokuze naleyane Zimbabwe is open for business. IZimbabwe vele is open for business njengoba umongameli eZimbabwe isitsho okade kungayisikwathi kungekho khona izolo. Kodwa okunye kwakhona kubangelwa ngama sanctions uPresident ingoma yakhe enkulu eyikuthi abantu abasuse ama-sanctions eZimbabwe ukuze izizwe leZimbabwe liphile, abantu beZimbabwe bengabaleki bezipiphela kwamanye amazwe.
UGawule uphinde wathi
umumo womhlaba njengoba ubona umi mazonzo unje izinto zikhwele zakhuphuka, asho Zimbabwe kuphela ekhangelane lobunzima, yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima, sikhangela lezinto ezikobo Russia ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondile, hatshi indlela leyi eyalabadoda eNATO athi nxayelamula inika abanye induku ukuthi batshaye abanye, abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kibo besenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo. So khonokwana kuyinto ephazamisayo kakhulu. So umnankagwa ulakho kuningi kakhulu, isiphuma phakathi kwecorona nale esiphuma kiyo, ilimaze kakhulu ama-economies. Into siyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Baningi kakhulu abantu abathi umnankagwa uchitha isikhathi ngoba balishwani osomabhizimusi abadabuka emazweni asentshonalanga abangatshala imali yabo eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zithi zizimisele ukukalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engahluleka ukukhuphula iholo lazo. Umnumzana Neva Nyahunzi omele inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eMathoreni North uthi okwamanje bahola imali eyangisayo.
Besimelele sibili ukuthi yona bazasinika at least okuncane, but sabona ukuthi kwena nge-payday kwakungekalutho. Iholo vele these days ukhanya ngani hayi asisaholi njengababalisi. So esekuvumelane ukuthi khona mhlaka 26 nxa igovernment ingakayenzeli lutho by mhlaka 26 kumele abantu bazihlalele endlini. Singelele ukuthi khona u-employer wethu at least azame ukuyenza something because imali ethi izivayo kathethi vele ayisakhwani, akula lutho. Asingeke sikhwanise ukuthi khona si-report for duty from mhlaka 26 isiya phambili. So simelele ukuthi khona sibone ukuthi khona kuzaba ne-reaction yini kumbe akula lutho. Ebe sihlangane njengabasebenzi behulumende ama-organizations atshiyeneyo.
Singathi libona zani uhulumente uzalinika yini imali njalo lifuna ukuthi umbalisi kumbe lisebenzi esihola imali encane sihole malini?
Kine ethi ukukangeleka sethi ukuthi khona at least bangasinika imali kade siyizuza ngo-2018 around 540 US kumbe equivalent nge-black market rate, at least ngaba ngcono. because the total money of our senior Iona is 175 years, and the number of 175 airport allowance. You know, I could be the case to Vanya is a harm. So, over the 75 of our own, any time when I will keep a density of 100 to the tail. And then, third way, 100 years, you know, around 50,000 RTGS and 50,000 RTGS levels with very high paying limit. And I can know when I can give them to the tail. It is around 3,900, which is almost 4,000. So, China, maybe at least about 60%, about 40 kgs. Already, it's 12,000 is going everything into Bukela. Unafagi cooking oil, unafagi nyama, unapo, unafagi chevo, it's very accelerated.
Unuzana neva nyawuzi, umele IPTUZ, esabeno ni 71 North, spoke lae, ese wange. Sangeni kusigaba esilandelayo sikhangela ezwela kwamanye amazwe ngamafutshane. Unomzana sekhi Lavrov ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abantu abakhulumayo abatele Russia lenza ukujabha kwele Ukraine kusekuqhutshwa ukhetho lwe-referendum ezabelweni eziqoqela iDonetsk. Bayavota kwamanje ezabelweni lezi ezihlutunwa ngele Russia, kubika abezindaba abe Reuters. Abantu abaningi batshengisele kwele Angola emgwaqweni izolo besola indlela owaqhutshwa ngayo ukhetho libandla elibusayo ele People's Movement for the Liberation of Angola elanqoba kukhetho lolu. Kodwa bakubandla le UNITA bathi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Abakudala le Senate kwele Melika bathi kumele kuvinjwe owenziwa ngumnumzana King Jong-un wakwele North Korea ololonga ngamandla izikhali zenyuklia. So kwisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili sikhuluma ngomgubho wenkosi uMzilikazi. Njengoba-ke siyawazi ukuthi usuku lokutshona kwenkosi solwajabulelwa ngabantu lwadlula, so ke kuya phambili pho kwenziwani. Ukuze sihlaziye udaba lolosi lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, siyakwamukela uhlelo Ngwenya.
Ngiyalibingelela bakudube abasakazi bonke kanye labalaleli bethu.
Ye, akusitele ukuthi pho kwenziwani kuya phambili la.
Bengingajabula ukuthi alube singabambana ngamandla, siyekele nje ukungaboni ngasolinye. Kodwa nxa sekusiza enkosini uMzilikazi nje sithi nje sonke umbumbi wesizwe sihlanganeni sakheni izinto ezizakwenza ukuthi kungaphinde futhi kukhohlakala ukuthi kwake kwaba nenkosi ebizwa kuthiwa nguMzilikazi. Njengoba nanamhlanje siyaziqhenya nje siyisizwe kungenxa yayo inkosi uMzilikazi. Bengingafisa-ke ukuthi njengoba ubonile bekukhona ngisho namatshitshi laphana, izintombi ezisesencane zikhuthazwe, kube labomama abazazikhuthaza ukuthi zizigcine zizintombi nto. Lokho futhi kuzabe kuncedisa lokutheni zivikeleke ezifeni lokuthi zithole abantwana zisesezincane okuzajika kube luhlupho kuzo. Kuthi la majaha futhi lawo futhi afundiseke ngendlela efanayo. Kukhuthazwe nje ukuthi silandele, ungananzelela amasiko nxa engalandelwa ngendlela eyiyo. Kulokhu kuhambisana nokuphepha, ngoba ziningi izingozi amasiko asinceda ngakhona lapha okuthiwa lokhu akubanjwa. Ngoba kudala kokuvele kuthiwa into enje iyazila, xa usizwa igama lokuzila uvele ungabusayiphinta leyona. So kuhambisana namasiko. Ngingajabula-ke ukuthi ama-leaders wonke kwezamasiko labo bonke abathintekayo bebambane, into leyiqhubeke iye phambili. Nalapha emhlahlandlela besifisa ukuthi ngabe kungaba lesakhiwo mhlawumbe esingaba yisakhiwo lesane sizokwenza ukuthi labafikayo noma singasekho emhlabeni babekwazi ukuthi kwakuwumuzi wenkosi. Nxa kwenzeka labosomlando bethu benze ukuthi kwakhiwe izinto ezizobonisa ukuthi kwawona umuzi wenkosi wawumi kanjani.
Isizwe isizwe sikamthokazi ngenkosi, so ke kakabekwa pho nxa ingekho inkosi kugcinwa njani konke lokho?
Lapha ukhulume inkalakatha yendaba. Nxa usithi isizwe, kuvele kule sitho esithi isizwe yisizwe ngamasiko aso, isizwe yisizwe ngenkosi yakho, inkosi la yinkosi ngabantu bayo. Luhlupho kakhulu lapho. Kodwa-ke besicela ukuthi-ke abathintekayo nxa sokusiza ebukhosini bazame ukuthi bananzelele ukuthi lento ayikhondanana namakhumane kuphela, ikhondane nesizwe. Sifuna ukuthi bame endaweni eyodwa, babeke ecelele ukungavumelane, baphume lento eyodwa, ngoba isizwe sifuna iganda. Isizwe sifuna ukuthi sibe lomholi ozalandelwa yiso sonke isizwe.
Kudala
ukuthi kube lokwehlukana esizwe.
Siyakwazi ukuthi ubukhozi vele buyabangwa. So nxa kunjalo okuthowe lapho ukuthi kumele kulungiswe.
Kumele kulungiswe ngempela, ngoba uzananzelela ukuthi amantungwa yiwona asinika inkosi kunamhlanje nje. Nxa bona sebevuka sebesibekela phana sebejika futhi sebesima ngonyawo lolodwa, kudala lokho okuthiwa ngesilungu i-confusion. Ngakho-ke abazama ukuthi lokho sesikwenzile singasabuyela emuva, sambeni siye phambili.
Lapho-ke lizwe umnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa baba Ngwenya.
Siyabonga baba Mbuso.
Abadala
sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele isihloko sendaba esokuba kambe abantu bangahamba isibanga esingakanani nxa bethandana bengakachati. Lapha ngikhangele abatsha ukuthi nxa usese umuntu omutsha lisalungiselela ukuba lichade, lingahamba isibanga esingakanani ekuthandeni kwenu. Asibaleni kuDaniel ichapter ka 1 iverse ka 8 ithi yona, kodwa uDaniel wazimisela ukuba angazingcolisi ngokudla kwenkosi okumnandi langewayini ayelinatha. Ngakho-ke wasecela induna yabathenwa ukuba imvumele angazingcolisi. Siyananzelela ukuthi iba khona imibuzo eminingi ebantwini abatsha abanye bebuza ukuba kambe singaya emacansini na nxa singatshati. Yonke le mbuzo iqakathekile ukuthi bekhona, ngoba iyasinceda ukuthi abantu bazithibe njalo bacabange ngokujulileyo. Into yokuqala okumele ibe yiyo esikhokhelayo ilizwi lenkosi. UPawulu nxa ekhuluma kuTimothe uthi yena nxa ukhangela abadala loba bengasobazali bakho bathathe ngokuba nguyihlo lonyoko. Nxa ukhangele abesifazana abancane kulawe kumbe abalingana lawe bathathe ngokuthi ngodade wenu. Siyakwazi ukuthi umuntu angacabanga ukuthi nxa sengiphakathi kokudlelwane bokuthi ngithandana lomunye umuntu sihlungisele ukuchada, kwehlukene lokuthi ngidlelana njani labantu abangabafowethu. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu lapha liyasinika umlayo, nxa likhangelana lini elithandanayo lingatshati, kumele likhangelane ngendlela ehlambulukileyo, ngendlela engalankanuko phakathi kwazo, ngendlela elobungcwele phakathi. So ngakho umbuzo lo kumele sizibuze ukuthi yonke into ofuna ukuyenza nxa lithandana lingatshati ilokuhlambuluka na, ilobungcwele na phakathi kwayo, iyaphakamisa ilizwi lenkosi kumbe lithiya selisephakathi kwehlazo. Ngakho abantu abatsha abaningi siyakwazi babethisakala imizimba ngenkanuko lokunye, kodwa ilizwi likaNkulunkulu lithi kumele uzithibe ukhangele lo oyabe uthandana laye njengodade wenu kumbe njengomfo wenu. Okwesibili, ilizwi likaNkulunkulu lithi lona vele wona umtshado ungcwele. Kutsho ukuthi nxa kuyiwe emacansini uNkulunkulu wakubekela kube yinto eyenziwa emtshadweni, ayisonto kumele yenziwe ngaphandle komtshado. Yikho sibona ukuthi yonke into leyenziwa ngaphandle komtshado kuba lo dubo, umdubo eziningi, sokusiba lo mntwana, sokusiba lesisu abantu bengalungisanga kuhle izinto. Sasibone kuzothiwa naye kulo mntwana otholakele elahliwe, umama kumbeke etoilet wabaleka kumbe umtshiye egodini kumbe umtshiye ngaphandle kwegedi lechurch. Kutho ukuthi ngabantu ababesebenza ezinye izinto ongamelanga bazenze. Isikhathi singafiki. IBhayibheli lithi yonke into ilesikhathi sayo, kulesikhathi sokuchata, kulesikhathi sonesi sokuba lithandane lingatshati. lezinto ezenziwa ngaphandle komtshato lezinto omele zenziwe phakathi komtshato. UNkulunkulu lenhloso ngomtshato ukuba umtshato ungcwele njalo umtshato umele uhlonitshwe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, igama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu ukuba basize. Nkulunkulu wami, ilizwi lakho liqondise, ilizwi lakho libe yilo eliba isibane esibakhanyiselayo kulabo abasafuna ukutshata bethandana. Bancede Nkulunkulu wami babasigcine beze betshata umtshato ongcwele oyisibusiso kumuli, oyisimusiso ezigabeni zonke lasebandleni lakho. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathina lokusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanjo sethulela okwenzakale namuhla eZimbabwe.
Nazi impumelelo yemidlalo yenguqu esigaba seCasilaka Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leDynamo linqotshwe nge-1 kanyanga lengezi Platinum Stars, kuthi iqembu leBulawayo Chiefs litshayele eManyika Diamonds nge-1 kanyanga. Ikanti iqembu leTrang United linqobele iRentals nge-1 kanyanga. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe liphutshe elisendaweni yesithathu kumncintiswano we-ICC T20 World Cup Qualifier ngemva kokunqoba elikwenze eThailand ngamaranza isikhombisa namhla emini. Iqembu leZimbabwe libe lamaranza ngu-118 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha, kuthi eleThailand lona lenelise ukubuthelela amaranza angu-111 lalo lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha.
Kusenjalo uSidney Green owayengumdlali wenqindi okwamanje osengumqeqeshi womdlalo lo uzama ukulolonga abashazi eziwayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
UGreen sevuselele iqembu leYoung Artza Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona koBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi buye uvele usegazini.
Ngaqalisa iboxing ngile, ngi-11. Dlala labafana sikhomba udlala, ngase-join i-army. Manje ngise-join i-army, abangani bami batshele omkhulu weLuwele Mbereki. Kuthi kulothomi osebraid kuthiwa nguGreen bathi libise la bangitata bangihambise eLuwele Mbereki ngaqalisa khona kufana ha boxing ekhanda mani ngikholisa iboxing abanye bengafuna ukudlala lam and babebisa ama-rugby player ama-giant amakhiwo ngibatrying one not even a minute. About 10 of them, this is one after the other. But
UGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngibe professional, but we can take the professor Ringo Starr. Yeah. All kid power in them, I should turn it on for it. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Solo fight, Michael Papala, kid power, I used to call it kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayeyingqungquthela esigaba se-heavyweight elizweni uThamsa Ngadube.
UThamo wabuya efuna amathethi futhi ngimhlele. Manje wabuya wathi ebuya kanti ubuya efuna ukuthi ayisparing lam. Manje ngade kade ngifundise umfana iboxing. Ngamfundisa iboxing.
Intatheli zindaba yemidlalo elo dumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake badlala umdlalo wenqindi bephenduka kuwo bephatheka kunhlelo zokuvuselela.
Kuhle ukubona abadlali bomdlalo wezenqindi abakudala abama-1980 abanjengabo Sydney Green bephenduka sebengabalolonga abafana abancane beqhuba phambili imbali yeqembu lalilodumo okwakuthiwa Young Arts elaphrojisa abadlali abanengi abayibo ababewuphethe umdlalo kusigaba seMathebeleleni ngama-1980s. Uselabafana abambalwa walaba esingathi ngabazukulu abesikharadini. Kuhle ukubona umdlalo kungasiwo wabansundu kuphela kodwa kuleminye imihlobo kaqhube phambili ngomsebenzi wakho omuhle.
Iqembu le Young Arts Boxing Academy belingelinye lamaqembu aphatheke kumncintiswano wengqindi yokhutshelwa kobulawayo ngomgqibelo okubizwa ngokuthi yi-National Boxing Championship. Umzukulu kaGreen uJaden Joseph ngomunye wabadlali obekumele laye adlale, kodwa lo obekumele adlale laye wesabile ukungena enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Ngibingeleli kini nonke balalela bahle. Sarazwana omuhle lo bulisa ngqumile ngokwamthimkhulu ngiphuma lapha enyatshe emngcoleni wenkayi negogwe, ikho nje lapha engikhulele khona. Ngicela nami isapoti isuka kumina, ngoba mina ngilutho ngaphandle kwenu. Nami nje ngicela ukuthi linginikeze usapoti. Ngiyatholakala nje kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, ungaya laphana nakufacebook uthi ukuguluva wesintu music, uyangithola naku-instagram nakho ngathi ukuguluva wesintu music uyangithola, uye naku-youtube futhi uyangithola futhi nakhona uyangithola ngoqubile wakwamthimkhulu. Bengicela nami bafowethu nanibodade yini nonke nje, bengicela isapoti ukuthi nami ningisapoti ngoba nami ngisayifikela nje emculweni. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu jaha lekhaya, sikufisela inhlanhla khonapho ke ngokuluva wesintu. Singagqiba uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York kwelemelika izolo bathi kukhanya ngani uzwile izikhalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bayakusola kakhulu lokhu okwenziwe libandla le-CCC abalandeli bebandla le-ZANU-PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa emigwaqweni kumbe zikhalale imisebenzi nxa iholo labo lingakhutshulwanga nguhulumende weZimbabwe. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa umthembo Stemba uKhipho Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.